This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 18 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nhasi tinotanga nekutsvaga chokwadi chiri kuitika muBulawayo zvichitevera mashoko emhirizhonga inonzi yakaitika pakati penhengo dzeMDCT.
Sarudzo dzeby election kuwedza North dzinoitwa murunyararo, asi vanhu vachivhoteswa vari muzvikwata zvikwata.
Vakawanda votambira nemufaro kuwandudzwa kwemasimba eparamende.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vechidiki veMDC notungamirwa navaMorgan Tsvangirai vanonzi vakarwisana muBulawayo mukupera kwesvondo. Panguva iyo vaTsvangirai vaishanyira dunhu iri vachikurudzira vanhu kuti vasapinde musarudzo dzeby election. Vatsvangirai vanoti vatsigiri vavo vanofanirwa kuremekedza chisungo chakabuda paCongress chekuti bato iri risapinde musarudzo kudzamara zvariri kuda kuti zvigadziriswe zvaitwa. Asi zvinonzi kune vamwe vakatsamwa nedanhu iri ava vanonzi vaida kuti MDCT ikwikwidze musarudzo dzemaby elections avo vakakonzeresa mhirizhonga muBulawayo. Mukurwisana kunonzi kwakaitika mukupera kwesvondo, vamwe vechidiki vanonzi vakakuvara zvakaipisisa vakatonorapwa. Imba yamuzvare Tavita Kumalo inonzi yakatemwa-temwa nematombo. Mapurisa emuBulawayo aramba kutaura nezvemhirizhonga inonzi yakaitika iyi, akati titaure nemutauriri wemapurisa amai Charity Charamba avo takundikana kubata. Asi mutauriri waTsvangirai vaDr Tamborinyoka vanoti hapana mhirizhonga yakavhiringa misangano yavaTsvangirai sezviri kutaurwa mumamwe mapepanhau. Chris Gande weStudio 7 ataura navaTamborinyoka kuti tinzwe zvakaitika.
Zvandinoziva ini ndechekuti vaTsvangirai vakaenda kuBulawayo vachida kunotsanangurira vagari vekuBulawayo vari mumaconstituency murikufanira kuitwa maby election chidanho chakatorwa nemusangano chekuti hatichapinda mumahumbwe esarudzo, takupinda mumasarudzo. Sarudzo chaidzo dzenge dzakaitwa mushure mekunge hurumende yaisa mareforms in place. Chamurishamisa ndechekuti vakangoverenga nyaya mumapepa dzimwe dzichitanzi kune vanhu vakupe nevanhu vaTsvangirai vapresident wemdc nadhibiti vavo havasikuirirana kwakarwiwa and so forth. Chandinoziva ndechekuti vaTsvangirai vakava nemisangano yakanaka nevagari vekupumula, nevagari vekumupopoma, nevagari vekucholosha vachivatsanangurira chidanho chakatorwa nemisangano paCongress chekuti hatichapinda mumahumbwe, takupinda chete musarudzo dzakakwana dzakaitwa mareforms sekuirirana kwakaitwa nemapato ese achitungamirwa nesadhak sataenda kusanhuka 2013.
Asi mashoko atatambira vaTamborinyoka anoti iwo imba yamuzware Tavita Kumalo ndeimwe yedzimba dzakapwanyiwa vanofungidzirwa kuti ndave MDC.
Ndinofungidzirwa kuti izwi rakanyanya kukosha pamazwa avatara ndekuti vanofungidzwa. Ndanzwawo nyaya yekuti kumba kwavaTavita Kumalo kwakapwanywa, asi handisi kuziva zvamu kuti vakapwanya. Ndinofungidzirwa kuti iwo mutevedzeri womunyori, mutevedzeri womutauriri womusangano vanofanira kunge vaenda kumapurisa. Asi hazvingati vanhu vakapaza pamba pemunhu ndeve MDC sekutaura kwavaitawo vati zvinofungidzirwa. Chandinoziva ini ndechekuti zano inowanzoda kuendesa mberi zvainofunga kuti kupokana kana kuti kusawirirana kwavanhu vemendi. Asi chandinoziva ndechekuti vaTsvangirai vakafamba vakatenderera maconstituency matatu zvakanaka vachitsanangura chidanho chakatorwa nemdc chekuti hatisi kupinda mumaby election ari kuitwa musi waJune 10 nekuti mahumbwe kana tisati taita mareforms akanzi aitwe pakuwirirana kwakaitwa nemapato, pakutaura kwakaita nesadhak uye pane zvimupumbiro remutemo renyika ratakaadhopta muna May 2018.
Avanga vari mutauriro vatsvangirai vali kutambo renyoka vachitaura vari parunhare naChris Gande weStudio 7.
Asi sachigaro wechikwata chinonzi MDCT Veterans Activist Association vaSwithan Chirodza vaudza Chris Gande weStudio 7 kuti ichokwadi kuti vechidiki veMDCT vakarwisana muBulawayo.
Hongu pakaitika mhirizhonga kuWhite City. Nyangoti sekutanga pakauya motokari nyangoti traki inge yakazara mayouth mwenga akadhakwa nguva atakura zombo inge vanabatsa imi yesimbi tikaonawo kutibanga. Saka ndo vakasvika vachifungutsira vanhu paWhite City Stadium vachiti havadi kuona vasiri vabanda vaimbo ndiyo dzavaimba mhirizhonga vachitiwo havachiona Veterans Activist Association paWhite City. Zvinova zvinhu zvakaita kuti vanhu vakawanda vengauya kuti vazofangirai vachitaura vabude White City Stadium vachienda kudzimba dzavo. Ivo President Tsvangirai vakazogumawo vataurawo kupumula kuti unawo yaita dambudziko pane vatungamiri vanoda kuti patsanura vanhu. Ndiwo mazuya apreti Tsvangirai vakabva vaziona vachiri kupumura vengu vatonzwa ripoti kuti pakamira kushata. Saka vari kuti hakuna kuitira mhirizhonga hongu vanhu vari kuda kunatsiridza zita repati asi ndingeda kuti titaure chokwadi kuitira kuti vanhu vari kuparadzira musangano wedu vazikanwe uyezve toziva kuti patinoenda pasarudzo inotevera toziva kuti vanhu vavo tinovabvisa. Vanhu ivavavo ndivana feso mundove vatisingadi mupati yedu.
Asi chokwadi here kuti Muzware Thokozani Khupe havasi kuwirirana nemutungamiri vaMorgan Tsvangirai?
Kuwirirana nekusawirirana kwavatsvangirai namai Thokozani Khupe inini handina simba rekuti ndingezvitaura nezvazvo. Asi chandoziva ndechekuti vengu vane pfungwa dzakasiyana palast national council meeting pekuti pane vanhu vakawanda vaiti hatifaniri kuti tipinde musarudzo. Ivo mai Khupe vaida kuti tidini tinge tichipinda musarudzo. Saka sarudzo yaitwa vakaonekwa kuti vengu vane vanhu vashoma. Saka tinongofungidzirawo kuti vanhu vaisapota mai Khupe tiri kuvarwadza kuti sei vasina kuzopinda musarudzo.
Avo vanga vari sachigaro wechikwata chinozviti MDCT Veterans Activist Association vaSwithan Chirodza vachitaura naChris Gande weStudio 7 vari muBulawayo.
Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti pachine rwendo rurefu panyaya yekugadzirisa mitemo yesarudzo. ZESNI inotaura mashoko aya mushure mekuongorora sarudzo yakaitwa kuwedza North nechishanu. Vadefti Musabaya navezano PF ndo vakakunda musarudzo mushure mekuwana mavhoti zviuru zvipfumbamwe nemakumi maviri. Vachikukwa mudzingwa veNCA vakaita mavhoti zana nemakumi manomwe nemasere vatichaona makara veTransform Zimbabwe vakawanawo mavhoti zana nemakumi mana. VaPrecious Mani Manzi veFreedom Front vakawana mavhoti makumi masere nemasere. Mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vanoti vari kufara kuti vakakunda zvine mutsindo. Chigaro chekuwedza North chakasara chisina mumiriri mushure mekushaya kwavaSimon Musanu veZANU PF. ZESNI inoti kunyange hazvo sarudzo dzakaitwa murunyararo musi wekuvhota pane mashoko ekuti vanhu vaiunganidzwa kuti vanovhota muzvikwata uye vachiudzwa pekuvhotera.
Mugwaro rayo ZESNI inoti vanhu vaishandisawo tumapepa twekuvhotesa zvakakonzera mutauro musarudzo dzakaitwa muna 2013. Vanhu vane chitsama vainziwo vaizviti havakwanise kuvhota vachiuya nevanhu vaivabatsira. Mapato anopikisa makuru akaita seMDCT ari kuramba kupinda musarudzo achiti mitemo yesarudzo inofanira kuvandudzwa zvizere. Asi zviri kubuda zvinoratidza kuti hapana zvizhinji zvati zvachinja. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. ZEC yakatiwo mamwe mapato madiki akapinda musarudzo idzi ndinodzokora zvakare ZESNI yakatiwo mamwe mapato madiki akapinda musarudzo idzi akatadza kuendesa vaongorori vesarudzo panzvimbo dzose dzaivhoterwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri webato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA iro rakakwikwidza musarudzo idzi vamadhoku Chivasa tikatanga nekuvabvunza kuti ichokwadi here kuti vanhu vaitinwa kuti vanovhota.
Yatingati izvi takazvionawo zvichitika panga pachivhotwa kuweza nemuchishanu chesundo rapera uye izvi zvinoratidza kuti ZANU-PF haisi bato rezvematongero enyika rinorespekta kodzero dzevanhu kuti vanhu vanofanira vakasununguka kuti vachindosarudza vanhu vavanoda kuti vavatungamire nekuti hationi sekuti pangava pane ungwaru hwokuti vanhu vanombonzionganai pakati chindai munovhota munhu wese wese akanga achiziva kuti musi uyu wakanga ari musi wokuvhota saka munhu aida kuvhota aifanira kungobva kumba kwake oenda kundovhota asi izvi zvinoratidza kuti ZANU-PF inoshandisa nyaya yekuda kutyidzira vanhu kuti varambe vachitonga nyika ino asi vanoziva kuti hapana munhuwo zvake achine vimbo yokuti ivo sepati seZANU-PF vangatungamira nyika ino ikazoita kuti tese tigutyane urombo hwedu huri munyika hupere
imwewo nyaya iri kutaurwa ndeyekuti bato renyu nemamwe anga achikwikwidza musarudzo idzodzi haana kukwanisa kunge aine vanhu vanga vachiongorora sarudzo panzvimbo yoga yoga yanga yechivhotwa chii chakakonzera izvi
chakakonzeresa izvi ndezvekuti isu sebato renca bato idzva reopposition hatina kungwa tinowana mari kusiya kwemari dzinobatakwa nemamembers yedu madhoradhora vanenge vachibatanidzwa ndidzo mari dzatingori nadzo semusangano hapana munhu anotipa mari hatitumwi neumwe munhu kuti itai zvakati izvi imari dzedu dzatotoshandisawo tatodii tatobvisa semamembers saka chinozoitika pandiye kuti tikatarisa semamembers taizoona kuti pane masangano mamwe akazvimirira sana zesine avo vanenge vachiita maobservers saka tichingova netitarire kuti haivavo vanogona kutotitarisirawo
vamwewo vanopikisana nenca vari kuti mavhota amuri kuwana anenge ari kuita mashoma zvakanyanyisa tiri kuona muri kutadza kusvika kana mazana maviri chaiwo
isusu sesangano richangotanga mavhoti aya akawanda chose munhu anenge asinganzwisisi zvatiuya ndovanovanzo kuti mavhoti aya mashomana
mutauriri webato renca iro rakakwikidza musarudzo dzekuwedza north vamadok chivasa vari parunare muharare
urongwa hwekuwandudza mitemo yenyika kuti ifambirane nebumbiro idzva remitemo hunonzi huri kuratidza kufamba negwara zvichitevera kugazetwa kwebhiri regeneral laws amendment bill svondo rapera bhiri iri rinonzi riri kuda kuti mitemo ingangosvika zana nemakumi mashanu kusanganisira mutemo unonzi uchatapudza masimba edare reparamende mukuranga kwaro nhengo dzinenge dzatsautsira ivandudzwe bhiri iri rinonzi riri kuda kuti paramende itorerwe masimba ekuendesa kujeri munhu anenge atsautsira asi kuti abhadhariswe faindi kana kuti pane dzimwe mhosva paramende itsvage rubatsiro rwehofisi yemuchuchisi mukuru wenyika kwete kuti iyo paramende itonge nhengo iyi mukokeri wenhengo dzemdc team paramende vainocent gonese vanoti vanotsigira bhiri iri sezvo dzimwe nguva vadare muparamende vaitonga mhosva vachitarisa kuti munhu abuda mumba maani nyaya inouya mupfungwa ndeye vaive mumiriri wechimanimani mudare iri varoy bennett ava vakakandwa mujeri mugore ra2005 vachipomerwa mhosva yekurova vaive gurukota rezvemitemo panguvayo vapatrick chinamasa ngatinzwei hurukuro yataita navagonese pamusoro penyaya iyi
bhiri tangori zvavo kuti rakagaza hatisati tariona richange richizoti kana rauya kudare reparamende ratogadzitwa kudai izvi ratova bhiri rinofanirwa kuongororwa neportfolio committee yakarangana nezvemitemo yejustice legal reparamende rakatoongorora kuti mitemo yacho yese inokwana kuita zana nemakumi mashanu inenge yakamira sei ichitarisa zvakare mutemo wamuri kutaura sekunzwisisa kwandaita zvinenge zvichireva kuti pamwe dare harikwanisi kuranga asi panenge paine masimba ekuti munhu achitora mutemo anokwanisa kuendeswa kwaprosecutor general vanokwanisa kuzonemisa kumatare edzimhosva nekuti mutsauko wanga uripo ndewekuti dare reparamende ranga itori nemasimba ekuendesa munhu mujeri saka tange tichizozviongororawo nekuti nedzimwe dzenguva dare reparamende ringagona kutongera munhu rakanangana nezvamatongerwo enyika zvinova zvinogona kukanganisika saka pane dzimwe dzenguva zvinogona kubatsira izvozvo kuti masimba aya ngaapuwe kumatare edzimhosva
totarisawo nguva iri kuuya mutemo iyo yavari kuda kunzi unge uchiwandudzwa inguva yekuti nhengo dzakawanda muparamende ndedzebato rezanupf imi vanopikisa muri vashoma mungaona here bhiri rapinda muparamende richinge richizopasiswa
zvinowandoitika ndezvekuti kana bhiri richigazeswa nehurumende zvinotoreva kuti bato riri kutonga ndo rinenge richitsigira mutemo iwoyo kapamfana paizvozvo mungu zhinji dzinenge dzichibva kubato iroyo asi isusu wose vadare tinenge tichitarisa unyaya senyaya kuona kuti mutemo unonakira nyika here kana kuti kwete kana tichikwa kuti mutemo haunakiri nyika sevanhu vari muparamende vanomirira zvido zvevanhu tinokwanisa kuriramba asi zvine dzenguva chero tikariramba isu tiri vashoma rinogona haro kuzobudirira nekuti vamwe vanenge vakati wandei asi kututumwa kwedu nezvatinenge tataura isusu vanhu vanenge vakatarisa vachiona kuti vachita zvimirisiro ndevapi kasi tinenge taiwa basa tichitongoita zvibasa chaizvo chaizvo.
Vanga vari mukokeri wenhengo dzemdct muparamende vainocent gonese vari parunare muharare nestudio 7.
Makatirira kustudio 7 munotibata pa909am 4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika muBurundi nhasi.
United Nations Security Council yashoropodza kurwiswa kuri kuitwa mumatunhu maviri ekumaodza nyemba kweSouth Sudan pamwe nekutyorwa kwechibvumirano cherunyararo pakati pehurumende nechikwata chiri kurwisa munyika iyi. Mugwaro rakaburitswa nezuro Security Council inoti kurwiswa kwakaitwa nemauto muUnity State kwakonzera kuti vanhu vanodarika zana nezviuru vatize misha yavo. Security Council yakashorawo chikwata chiri kurwisa munyika iyi icho chakarwisa guta reMalakau mudunhu reUpper Nile State.
Varwisi verudzi rwechishiite vari murwendo vakananga kuguta remuIraq reRamadi. Izvi zvinotevera mashoko emutungamiri wehurumende yemuIraq vaHaida al-Abadi vakumbira rubatsiro zvichitevera kukunda kweIslamic State. Rubatsiro urwu runogona kuwedzera masimba emauto ayo ari kuedza kuda kutora guta guru redunhu reAnbar. Chikwata ichi chakabatana nemauto ehurumende mwedzi wapera mukutora guta reTikrit iro rainge ratorwa neIslamic State.
Munyaya dzezveutano nhasi tiri kutarisa chirongwa chiri kuitwa nesangano reOperation of Hope chekubatsira vana vakazvarwa vakaremara miromo avo vari kurapwa pachena kuHarare Hospital. Chirongwa ichi chakatanga nemusi wemuvhuro svondo rapera uye chichapera nechitatu svondo rino. Mumwe mubatsiri wechirongwa ichi muHarare muzvare Martha Pamire vanoti pari zvino vane vanhu vanosvika 40 nevasere vabatsirwa pasi pechirongwa ichi. Vamwe amai vane mwana wavo akavhiwa pachena pasi pechirongwa ichi ndiye amai Natalie Nyangoni avanoti vari kufara zvikuru nerubatsiro rwakawana urwo. Amai Nyangoni vanokurudzira vamwe vana amai vane vana vane dambudziko iri kuti vatsvage rubatsiro kuchipatara ichi nechimbi chimbi. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura naamai Nyangoni kuti tinzwe zvaitika.
Mwana wangu akagadzirwa nhasi songwerene ane gore ne2 months aigadzirwa nhasi masikati anaya.
Imi makaziya sei kuti mwana ane dambudziko recleft palate?
Hopei takaiverenga munewspaper akanga ichishambadzwa munewspaper ndomandazoitenderwawo nefriend yangu pawhatsapp achindikichi uende nemwana wakwaedi anorapa anoitwa operation.
Musati makwanisa kugadzirisirwa mwana chii chainyanyonetsa pamwana?
Mwana wangu inini ane cleft lip necleft palate zvese pamwe chete akatani kana ndichitaura izvani munokwanisa kunzwa ndinyatotaura kuti munhu aka chama muromo tichipinda nemumbu pachigadzirwa izvozvo.
Pari zvino matsanangurirwa here kuti mwana achazenge achibuda muchipatara riini uyezve zvinenge zvagadzirika sei?
Pari zvino hatsandatsanangurwa hangu asi ari kutiwa zvimbotore kana mazuva awo akatiwa ndini kuti zvinhu zvinongori izi ende tiri kunzwa kufara zvikuru nezvaizvozvo sechingoti dai vangoramba vachingodaro makore nemakore nekuti zvinhu zvachona zvakadai zvinhu zviri kutonetsa seZimbabwe ine tenge yatova hameno kuti ndisika purobhlemu here kana kuti ndisi chikafu chatinenge tichidya tiine nhumba handichanyatsonzwisisi asi tiriungonzwa kufara ndivataitwa neOperation of Hope tiriungoti isusu dai mari varamba vachingodaro kuti varambe vachiuya pavanombouya vari 20 gore rinai toda kuti vavai vari 40 kuitira kuti vagonyatsoona tese muno muZimbabwe.
imi munogara kupi?
Parizvi ndogara kuchitungwiza, asi inini chaiko kwandakabva kuchivhu ndanzwa zveoperation of hope. Zvinongova zvinhu zvekuti vanhu vari kungotiitira zvakanaka nekuti munhu vainhu vaitoprovhaidha kumbowo kumashelters achona kuna vanhu vanenge vari kure. Chikafu tiri kungopiwa, aiwa tiri kungoitirwa zvakangonaka.
Mwana asati aitwa operation, vamwe vanogara munharaunda yenyu vaitii pamusoro pemwana?
Vaitaura zvavanoda. Munoziva kuti unoti uchisvika pavanhuka, vanhu vanotarisa mwana wako ezishi kuti tipi munhu anorwara kana kuti munhu anoita sei, nekuti vazhinji vaiona chitori chirema chisina kana heupu pakurarama kwemunhu. Asi pari zvinhu izvi ndinofungawo kuti pavachamuona mwana iye vachatongoona kuti munhu akatongofanana naivo vanhu vachona iva.
Imi mungapewo kurudziro ipi kune vamwewo vabereki vangange vane dambudziko irori revana vane cleft palate kana cleft lip?
Ndinotongovakurudzira kuti vasikana, hapana kana chakamboitwa ipapo kuti mwana wako anga akatsemuka muromo, nekuti zvinhu zvinotongogadzira ende zvinhu zvinotongoitika izvi sezvo zvatangoitirwa izvi zvine operation of hope. Kana uine wako asina kuitwawo this year unodzokoona ende next year, nekuti vanenge vachidzoka munamii. Saka ndikungotiwo inini zvinhu zvinongodawo kuti zvinhu zvinongoitwawo ndizvi. Munhu angofarawo kungoti hazvina kuipa kungoti zvakamwaandio zvinenge zviripo.
Muri ikoko kuchipatara manyatsopiwa dzidziso here kuti mwana anozobatwa sei achinge abuda muchipatara?
Zvimwe zvisina havasati vanyatsotitaurira havo, asi sofa tiri kutopa vana vedu chikafu, vari kutodya.
Vasati vaoparetwa aidya sei mwana?
Munguva wetu ukamupa chikafu aigona kungochaigona kubuda nemunhu vana akatsemuka, anga asina nyatsodyi zvakanaka.
Avo vanga vari amai Natalie Nyangoni vane mwana wavo akabatsirwa nesangano reOperation of Hope. Vanga vachitaura vari kuHarare Central Hospital naMavelas Mhlanganyawe weStudio 7. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mhirizhonga inonzi yakaitika kuulawayo pakati penhengo dzebato reMDCT.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu, matext message nemawhatsapp amunotitumira. Munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu inoti VOA Shona. Tinodzokorera zvakare Facebook yedu VOA Shona. Udzai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu.
Toverenga tsamba yekutanga yabva kuna Aloisa Chivaraidze uyo anoti munogona basa vakomana. Ndifarisirewo Dominic Nyikadzino, Mai Melissa nevamwe vose vanondiziva kuUMP. Ndini Luwe.
Mumwe anoti tinotenda vadikani nebasa ramuri kutiitira, ndini wenyu Dakarai Mahanyana.
Mumwe anotiwo makadii varume, aiwa timu pakutaura chokwadi mava kuseri kumberi, mava kumberi ndoti seviri
rebhasikoro,
mava kuseri kumberi seviri rebhasikoro. Hapeno kutitorowa kutichi achitiwo ndikwazisirei baba vangu Sabhuku naamai vacho nevasikana ava Sandra na Moila na Keti. Ndingafara mukaverenga tsamba yangu. Ndini Samuel Kasengezi kumondoro.
Muri sei jonga and blessing. Ndinoti pamberi nebasa renyu rekutizivisa zviri kuitika muZimbabwe, ndikwazisireiwo mudzimai wangu anonzi Sekai Mangwayana pamwe nevana vangu vanoti Talent, Tatenda na Tinotenda. Ndine Epson Madochi kuSouth Africa.
Mumwe anotiwo Mutero Unidze anyora achitiwo varume ndinoti makadiko nebasa, mutikwazisirewo muri yose yekwa Unidze kwaGutu kwaBasera. Makaverenga yangu tsamba, aiwa ndingafari, ndofunga afara zvake muteereri.
Ndizvozvo regai tifadze mumwe muteereri ari kuti muri sei vakomana pamberi nebasa, zvinosiririsa kunzwa kuti Zimu yakasununguka asi vanhu vachishayikwa. Smith aiwe nani chose ngatimbochinjawo hurumende timboisa People's President. Ndini Kudzi Masaya ndiri ku Cape Town hangu ndofunga ku South Africa uko.
Mumwe anotiwo tinokutendai nekuti panhau dzechokwadi rambai makadaro tinoti vaudzei zvimwe vangasvinure maZimbabweans. Ndikwadzirewo mai nababa vangu vekwa Mugwagwa pamwe nevandakadzidza navo pangombeya Ngombe Yarara Secondary kubuhera kwa Murambinda nemasupporters ose eManchester United pasi rose. Ndatenda ndini Tawanda Mugwagwa ndiri muHarare. Thank you.
Makasimba here vakomana nevamwe vose veStudio 7. Ini ndinoitwa Mukoma Felix. Ndikwazirewo mai vangu vari kuMozambique. Ndiri kuno kuChavanga Saga BE. Ndatenda.
Mumwe anotiwo Blessing naJonga muri sei basa munogona chose kotorarama sei zvazvakaoma kudai. Ndifarisirewo baba vangu vaJongwe vazukuru vangu vanoti Nomsa Zhou, Poshia Zhou naTendai Zhou kuSavara. Ndisingakanganwe chibayamo changu kuSavara ikoko. Ndini Taurai Ncube kuSimchembo.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje vadikani. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira paFacebook page yedu VOA Shona. Mubva matifarira, tinotenda.
Aiwa kwasana yamanisha mwari pano pa Studio 7. Email yedu studio7@voanews.com. Ma text message kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare
001-202-465-0318. Bye, to be done, to come bye. Mina matoye nyote muzati kangane. Tobi, mwanangu, to be done, to come bye.
Nako kambo mai kubva kuna Talkie Vibes tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Mirizhonga inoitika pakati penhengo dzeMDCT muBulawayo mukupera kwesvondo.
Sarudzo yeby election kuWedza North inoitwa muNyararo asi vanhu vanonzi vaivhoteswa vari muzvikwata zvikwata.
Vakawanda votambira nemufaro kuwandudzwa kwemasimba eparamende. Etabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murari zvakanaka vateereri. Ndokusiyai na ndimi yake Makalielie naJonga munhau dzechirungu.